Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzerawo zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defense Industries negore rimwe chete. Gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemutengo yezvinhu. Dzimwe nhengo dzebato reMDC mumasvingo dzotiza misha yadzo dzichihwanda mapurisa aya anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mhirizhonga yakaitika nechishanu chapfuura mudhorobha iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defense Industries negore rimwe chete zvichitevera kuurayiwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemasoja mukuratidzira kwakaitika munyika muna 2018. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa neEU rinoti pane vanhu vana vabviswa pazvirango, uye vanhu ava vanoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekurima vaPerence Shiri, mukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda, pamwe naamai Grace Mugabe, avo vaive mudzimai wevaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, vaMugabe vabviswawo pazvirango izvi zvichitevera kushaya kwavakaita gore rapera. Kunyange hazvo vanhu ava vabviswa pazvirango neEU, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vachiri pazvirango zveAmerica. Gwaro reEU iri rinoti sangano iri rabudawo nechisungo chekuti Zimbabwe Defense Industries irambe iri pazvirango kwerimwe gore zvichitevera kusaferefetwa kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kwakaitwa nevari muchiuto. Gwaro raburitswa neEU iri rinoti zvirango zvawedzererwa Zimbabwe Defense Industries hazvikanganise upfumi hwenyika yeZimbabwe, kusimwa kwemari munyika pamwe nekutengeserana pakati peZimbabwe neEU. EU yati zvirango izvi zvicharamba zviripo kukambani yeZDI senzira yekukurudzira kuti munyika mutevedzerwe mutemo pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vati vanotambira danho ratorwa neEU iri.
Tinogamuchira danho ratorwa neEuropean Union rekusiya kambani yezvombo iyo yehurumende yeZimbabwe Defense Industries iri pazvirango zveupfumi. Tinoona nguva zhinji kambani iyi ndiyo inoshandiswa kuunganidza mari nekuunza zvombo muno munyika. Tinoona ndo zvombo zviri kushandiswa kutyora kodzero dzevanhu.
Vakumalo vati danho ratorwa neEU iri rinotobatsira kuti kodzero dzevanhu munyika dzicherechedzwe.
Kambani iyi haingarambi ichishandiswa nehurumende kuita mabasa eudzvanyiriri kuti vanhu vasakwanise kunge vachinjoya kodzero dzavo dzakafanana ne the right to assembly, the right to association, freedom of speech nezvimwe zvakadaro.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka, vati zviri kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti zvirango izvi zvibviswe zvachose.
Dzimwe nyika dzinokoshesa upenyu hwevanhu, saka namuri hurumende muchidashura nekuponda vanhu venyu zvinonetsa kuti dzimwe nyika dzitambire zvakadaro. Saka ivo vanhu vezana vanoziva zvavanofanira kuita kana vachida kuti vanyatso respect kune dzimwe nyika uyezve kuti vadyidzane nedzimwe nyika sezvarutaura yavari kuti engagement re-engagement drive.
Mutevedzeri wegurukota rinoona zvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vati vafara zvikuru sehurumende kuti vachiwenga nevamwe vavo vabviswa pazvirango vakati zvirango zvose zvakatemerwa Zimbabwe neEU zvinofanira kubviswa. Vamutodi vati hurumende iri kutora matanho pamusoro pevari muchiuto vari kufungidzirwa kuti vakakonzeresa kufa kwevanhu muna Nyamavhuvhu 2018.
Iyoyo inyaya iri muhurumende, inyaya iri mukati memaofisi edu ehurumende. Ticharamba tichiongorora, tichikurukurirana zvakare neEU, tichionesana mafambiro akaita zvinhu, nokuti kune mareports anotaura kuti kune mahooligans aipindira paiita mademonstrations, vanga vakabata zvigwagwagwa, vanogona kudaro vari vanhu vakashandisa zvigwagwagwa izvozvo kuita zvisiri izvo kupfuura vanhu kuti zvizonzi hurumende ndiyo yazviita. At the same time tine zvakabuda mucommission yavamusandi. Saka zvose zvotiri kuzviwerengedza pamwe chete tova nedecision yatinechaita sehurumende, iri danho rinotorwa nehurumende yavamunangagwa kuti tione kuti tingadzile sei nevanonenerwa kana kuti nevachange vachibatwa nemhosva yekunge vadi vaita izvo.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo vaburitsawo mashoko ekuti hurumende inotambira danho ratorwa neEU iri, vachiti izvi zvinoratidza kucherechedzwa kwekuvandudza zvinhu munyika kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Vamoyo vati zvirango zvese zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa kuvandudza kwavari kuita zvinhu munyika, vachiti zvinofanira kubviswa zvose nekukasika, zvikuru sei panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotya. Kisa vamoyo vati hurumende yeZimbabwe icharamba ichiita nhaurirano neEU, vachiti umwe musangano wekuedza kugadzirisa ukama pakati peZimbabwe neEU uchaitwa muna chikumi, uye musangano uyu wakatarisirwa kuitirwa kuBrussels zvichitevera umwe musangano wakadai wakaitwa muHarare mukupera kwegore rapera. EU yakurudzira Zimbabwe kuti ivandudze upfumi hwenyika pamwe nezvematongerwo enyika nekukasika kuitira kuti izvi zvigobatsira ruzhinji rweZimbabwe. Sangano iri rakurudzirawo hurumende kuti iferefete zvakabuda mugwaro rakaburitswa nekomishena yaitungamirirwa nevakambo vemutungamiriri weSouth Africa vaHalima Motlanthe nekukasika, pasina kuramba hurumende ichitora nguva yayo mukuita izvi kuitira kuti vanonzi vakatyora kodzero dzevanhu vatongwe. EU yakurudzirawo kuti paitwe nhaurirano dzisingasiye vamwe vanhu panze kuitira kuti Zimbabwe igadzirise matambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gavana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti Zimbabwe haisi kuzobata mari dzinobva kunze kwenyika uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemitengo yezvinhu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura urongwa hwekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy statement, Dr. John Mangudya vati hurumende haina chidokwa-dokwa chekubata-bata mari dzinotumirwa kubva kunze kwenyika anonzi pachirungu mafree funds, uye vakati vanenge vatumirwa mari idzi vakasununguka kuita zvavanoda nadzo.
Vane mari yavo kunze kwenyika, mafree funds diaspora muzimbabwe choida chaizvo, iri very free and safe, and that ma akaunti menyu moshandisa mademo amachiita tine mafreo kamanzichanzvaangatisaraya nemafore ngaanzi tine kuti kuimporta kwefood
vamangudya vatiwo vari kushandawo kuona kuti mitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana hairambi ichikwira, vachiti panozopera gore vari kutarisa kuti inflation inge yadzika kusvika pasvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Zimbabwe inofanira kuti inflation yedu idzike gore rino below 5% per month. Chichipiri kuti Federal Reserve Bank chashanda kuitira kuti matargets iwo abatwe through etinotizo monetary targeting framework.
Gavana vebhanga guru ava vatiwo vari kufadzwa nerwendo rwatorwa nenyika mukuzvirumura kubva mukushandisa madhora ekuamerica. Vamangudya vati zvinotora makore kuti nyika ibude mukushandisa mari yekunze kwenyika, uye hazvigoneki nenguva pfupi. Vati pari zvino zvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana zvemari iri mumabhanga imari yekunze, asi zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana yava mari yemuno. Vamangu chikavati vanotarisira kuti mari dzekunze dziri mumabhanga dzirambe dzichiderera zvishoma nezvishoma. Nyanzvi mune zveupfumi vapersistence kwanyanya vaudze Studio 7 kuti panoda kushandwa zvakanyanya kuti zvishuviro zvebhanga guru zvekuona kuti mitengo yadzika zvazadzikiswa. Vagwanyanya vabvumiranawo navamangudya kuti zvinoda makore kuti Zimbabwe nyatsoti yabuda mukushandisa mari yekunze kwenyika.
Changa chiita sekuti hachisi chokwadi, chiita sekuti tinozvinyepera. Saka tikafamba tiri pachokwadi, tikaziva kuti hatisviki nezuva rimwe chete, zvingatora nguva yakawanda. Ndozvinoita kuti tive tiine tarisiro uyezve tigogona kuudza vanhu vavewo nevimbo nezvatinenge tichiita senyika.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nhengo yeMDC vatapiwa mashakada vatiwo kusabata kubatwa kwemari dzevanhu dzinobva kunze ndizvo zvinotarisirwa sezvo bumbiro remutemo yenyika risingabvumidzi kuita izvi. Vati RBZ inofanirwa kuramba ichiremekedza izvi. Asi vamashakada vati havaoni hurumende ichibudirira mukudzikisa mitengo yezvinhu nekuda kwekuchinjwa kwemari mumigwagwa, vachiti maonero avo ndeyekuti mitengo icharamba ichitokwira.
Izvi hazvishamisi nokuti ndozvazvinofanira kunge zviri, nokuti kana munhu aine mari yake aopena foreign currency account imari yake haisiri hurumende. Saka tinofara nokuti vari kuramba vachiona kuti zvavakamboita kudhara zviya zvokureidha maaccounts vachitora mari dzevanhu hazvina zvazvinobatsira nyika, zvinotokanganisa confidence yenyika.
Kunyange zvazvo mabhanga nevane maresidence varivo vanofanirwa kuchinja mari pamutemo, vanhu vazhinji vanonochinja mari yavo yekunze kwenyika mumigwagwa nekuti vanowana mari yakawanda kudarika yavanopiwa mumabhanga. Vamangudya vati mitengo yezvinhu iri kunyanya kukwidzwa nemafungiro everuzhinji kunyanya vachitoredzera zvakamboitika, asi vakurudzira veruzhinji kuti vachitarise zvemberi kwete shure kwakabviwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dzimwe nhengo dzeMDC mumasvingo dzinonzi dzave kutiza mishaya yadzo dzichihwanda mapurisa aya anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mhirizhonga yakaitika nechishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala mudare repamusoro mudhorobha remasvingo. Mutoro wedu enhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Dzimwe nhengo nhanhatu kusanganisira makanzere maviri dzatorwa nemapurisa nhasi dzikaendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central Police Station, uko kwadzanonyoreswa magwara emhosva ekuparadza mudziyo pamwe chete nekuita mhirizhonga. Nhengo dzeMDC nhanhatu idzi idzo dzinosanganisira vaJefferson Chitando, makanzuro anoti vataruona Vembo vaRichard Musekiwa pamwe namuzvare Olivia Taruona dzaiswa mumaoko egweta iro riri kuvamiririra reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri. VaMureri vatenda kuti vari kumirira nhengo dzeMDC idzo dzavati dzichazodanwa zvakare kumapurisa apedza kuferefeta nyaya yadzo kuti dzigozoendeswa kudare redzimhosva.
Tigiri vakawanda vebato kweMDC vari kuramba vachisungwa kusanganisira makanzelas anoti vanakurawone vanamusekiwa nanavembo pamwe chete nanavachitando vana Olivia tobayiwa vese vava vari kudanwa kumapurisa, asi kuti vachiri kuferefeta vachiri kutsvaka vachiti aiwa vanogona kunge varivo variva nechokuita nekuputswa kwaitwa mudziyo yakaputswa muguta remasvingo musi weFriday paiturwa mutongo vaJob Scala.
Mumwe wevasungwa ava vachitando vanoti vave kutya kudzokera kunogara pamba pavo.
Motokari yanga isina kuregistration, vauya vasina kupfeka hembe ndokubva vada kundimanikidza kuti ndipinde mumotokari mavo, asi ndaramba vandazonditora gweta ndibva ndaenda nagweta rangu kwavari kuofisi kwavo. Vanondosvika vachindondibvunza mibvunzo yavanga vachinyanya kundibvunza ndeyekuti ini ndakatora chinzvimbo chipi chokuona kuti kuparadzwa kwakaitwa zvinhu mudhorobheni uyezve kurohwa kwakaitwa mapurisa nokurwisana kwakaitwa navanhu nokukandwa kwakaitwa matear gas uyezve kuti paimba pangu pakavata vanhu here musi wa13 usiku hwekuti vanhu vazoenda kukoti yavaSkala. Aiwa,
Murongi wemisangano mboka reve shidiki we MDC vagoti tulikura one au vakasungwa nezuro vanoti veshidiki vazhinji vatotiza misha yavo nekusvika kusungwa.
Mapurisa ari kutevera vanhu veMDC kunyanya vechidiki vari kuvateerera mudzimba, vari kuvateerera pavanotandarira, vari kuvateerera pose pavanenge vari vachivatora vachienda navo kuchitokisi kwavo. Vanoasima kuti dai vechidiki ndo vainyanya kukonzera mhizvo zvakaitika muno muguta remasvingo musi weFriday, saka vazhinji vatova muhiding.
Dzimwe nhengo dzebato iri dzinonzi dzakasungwa nechishanu chatosora navatsigiri veMDC nemapurisa apo dzaive panze pedare dzichiratidza rutsigiro kuna vasikala. Vasikala vaituvirwa mutongo wavo pamhosva yava mudare repamusoro yekuda kubvisa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro. Mapurisa akashandisa utsi hunokashidza pamwe nekudira vanhu mvura inovava mukuedza kuparadza vanhu vakange vaungana ava. Mutongi wadaro vakazowana vasikala vasina mhosva panyaya iyi. Mutauriri wemapurisa Masvingo, Chief Inspector Charity Mazula, varamba kutaura neStudio 7 vachiti vaita mutete panyaya iyi, iyo yavati inoda mutauriri wemapurisa munyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati vanga vasingadairi nharembozha yavo asi vazotuma mumwe wemuhofisi yavo kuti afonere Studio 7 achiti vakabatikana. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC valukutamberi nyoka vashoropodza kushungurudzwa kuri kuita vatsigiri vavo nemapurisa.
Zano izano zvairi kuita izvozvi ndizvozvo zvongoramba ichishungurudza vatungamiri veMDC, asi satipi takabva takapfumbata chiri mumaoko, chatakapfumbata mumaoko ndechoshanduko.
VMDC vanoti vanotarisira kuti uwandu hwenhengo dzavo dzichasungwa huchawedzera nekuti vachiri kutsvagwa vakawanda. Mapurisa ari kupomera vatsigiri vebato rinopikisa iri mhosva yekupwanya motokari yemapurisa inoshandiswa mukudira vanhu mvura inovava, iyo yavanoti yakatemwa nematombo. Mapurisa anotiwo vatsigiri ava vakaparadza midhuri nemisika mudhorobha musi uyu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization razivisa nezvemunhu wekutanga kuwanikwa aine chirwere chekoronavhairasi muAfrica. Murwere uyu achengetedzwa pake oga muchipatara chemuEgypt. Gurukota rezvekunze kwenyika muAmerica vaMike Pompeo avari kushanya kuAngola varumbidza matano emutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco ekurwisa huori. Vabereki vane vana vakaremara vanoti vave kushaya kuti voita sei sezvo vasina mari yekutenga mishonga inenge ichidiwa nevezvitoro zvinotengesa mishonga inoshandiswa nevana ava. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai Brenda Muchika mubereki anogara kuSunningdale. Amai Muchika vane mwanasikana ane makore mapfumbamwe uyo akavhiringwa pfungwa dzake nechirwere checerebral palsy. Amai ava vanoti kana mwana wavo akarwara havapiwe mushonga vachinzi endai kunotenga mishonga kuzvitoro zvemishonga zvisiri zvehurumende.
Chiri kunetsa kumaclinic kana kuti makavhunzi hospitals vatiri kuenda. Dzinguva manesi hatinzwisisi kuti vanhu vedu vane maproblem akaita sei. Chechitu, mushonga haisi kuwanikwa kumagovernment hospitals.
Amai Muchika vanoti semunhu anoshaya vanenge vachitodawo kubatsirwa nehurumende kuitira kuti vakwanise kuwanira mwana wavo mushonga.
Inini hangu ndakazvimirira, ndikuda pamushongo weexima iwanikwa kumagovernment hospitals, at least inenge rinani mapraise acho than mafarmasi. Noti ndikatarisa mushonga kunzi 14 days haushandi more than 2 weeks, saka pamwedzi neichida more than 18 days.
Mumwe mubereki amai Monica Machingura vanotiwo upenyu huri kuvaomera, uye semunhu akarambwa nemurume mushure mekunge vaita vana vaviri vakaremara havana kwavanowana mari yekurapisa vana vavo. Mutungamiri weNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe amai Farai Cherera vanoti nekuoma kwaita zvinhu munyika, chikumbiro chavo ndechekuti dai hurumende yabatsirawo vana vakaremara nekuvawanira mishonga.
Ndaingofunga kuti dai hurumende yangoti treatment kuvanhu vakaremara zvaigona kubatsira zvakanyanyisa kunyange maconsultation nokuti kazhinji kacho unobhadhara consultation fee asi kuti ugozowana mishonga woishaya wonyorerwa.
Amai Cherera avo vanofamba newheelchair vanoti vakaremara vaimbowana rubatsiro kubva kubazi rehurumende rezvekugara zvakanaka kwevanhu iro raimbobhadharira vamwe vakaremara mari kuti varapwe pachena kuzvipatara nemakiriniki ehurumende hazvichisiri kuitika.
Kudhara akanga ari kumafree medical treatment yekuti unoenda ada social welfare then social welfare will pay on behalf of you but not for everyone anenge ane disability kuti anowana access yakadaro aisarudzi pane organization inomirira vanhu vakaremara mamiriro azvakaita zvakatorema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vaPaul Mavhima pamwe negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe kuti hurumende yakamira papi panyaya yerubatsiro kuvanhu vakaremara zvikuru vana vadiki. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanoti bazi reutano harina mari yokubatsira vakaremara nokuti pari zvino riri kutoshayawo mari yokutenga mushonga uno nyaradza marwadzo unotengwa nemari iri pasi pasi.
Se Minister of Health andifunge kuti pari zvino vane mari yekuti vangaende kunotenga rumende iripo iyi vachitadza kupa antibiotic yakachipa iri kutengwa mumafamasi ne $10 kuti wanipe pagomo pachipatara rumende hapana zvainogona kuita.
Nyanzvi inoona nezveurema musangano reNational Association for Care of the Handicapped vafamba nemi magweva vanoti pavanhu vose vanotambura zvikamu makumi maviri kubva muzana vanhu vakaremara uye vazhinji vavo havana mabasa. Kunyange hazvo Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations hazvisati zvaiswa mubumbiro remitemo yenyika, izvo zvinosiya hurumende isinganetserwe kukundikana kwayo kupa rubatsiro kuvanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
America nasi iri kucherechedza vatungamiri venyika iyi nemabasa avakaita mukukurudzira utongo hwejekerere. Zuva iri rinouya panguva iyo mutungamiri weAmerica ava Donald Trump vakawanikwa vasina mhosva panyaya dzavanga vari kupomerwa dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reparamende kuferefeta nyaya dzavo. Muzvinafundo hwepamaloni University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Romano vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pamusoro pekuremekedza vatungamiri venyika varipo nevakatisiya zvinokwanisa kuwanikwawo mukutevera cherechedzo iri kuitwa neAmerica. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Muhlanganya weStudio 7.
Rakakosha nekuti izuva rakatangwa muno kurangarira anova munhu akatanga kuti ndo akatanga nyika ino, George Washington. Saka inopo kuti izuva rikucherechedza watungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashaika akazorora newachiripo. Saka izuva rinokosha iri rekurangarira ubasa unenge waitwa newatungamiriri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro pari zvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri aripo kana wapurezidendi aripo. Kuti kana purezidendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, wanhu havazonyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuhwa haro, asi munhu aripo pachigaro haakodzereba kuita kuti anga achipuhwa kodzero dzekuti wanhu vazoita panguva yekuita holidhe, kuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanakaba.
Asika vamwe vanoti vaTrump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa, asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune veruzhinji wakange wachitarisa nenyaya hii uye kuti yaifamba sei. Uye wazhinji vanenge vasingakarire kuti munhu wapresidendi agozosvika sekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutedzera mutemo yenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira vatungamiriri kwakanaka kwakakosha, uye vatungamiriri vaite zvakanaka mukati mekutungamirira kwavanoita vanhu. Vanhu vachiungana, vachifara, vachitaura vari pamwe chete, vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti izuva reholiday, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.
Vanga vari muzvinafundo wepamalone University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, vateveri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kutarisira kuti chikwata chenyika chichapinzwa mugungano rezvikwata zvakapfava apo veConfederation of African Football manera anhasi vari kuisa zvikwata mumagungano emafinari e2020 Africa Nations Championships kana kuti CHAN. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe iri kupinda munguwani nezvimwe zvikwata gumi nezvishanu izvo zvakabudirira kuenda kumafinari emakundano aya ayo ari kuitwa kechitanhatu asi iko zvino muCameroon muna kubvumbi. Kunze kweZimbabwe neCameroon, zvimwe zvikwata zviri kupinda munguwani iyi iKongo, DR Congo, Guinea, Rwanda, Togo, Uganda, Tanzania, Libya, Morocco, Namibia, Burkina Faso, Niger, Mali ne Zambia. Asi vateveri vebhora munyika vari kuda kuti maOrioles asaiiswe mugungano rimwe chete nezvikwata zvakaita seCongo DR, Tanzania neZambia idzo dzine nhabvu yemunyika yakatisimukei. Aingotambira Cape United neZimbabwe Under 23 kudzana mukucha anoti Zimbabwe inenge yaiita rombo rakanaka ikasasanganiswa neMorocco, DR Congo neZambia idzo dzine zvikwata zviri kukwikwidza zvine mutsindo muCAF Champions League nemuCAF Confederation Cup. Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika dzavo chete. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Nyarai Mashaure vanoti zvimwe zvikwata zvese hazvivavhundutse kunze kweCameroon iyo iri pamusha.
Droi tutene zvatisati tombokwate manje. Matimu ese hapana timu yatinokwata asi Cameroon ika tungwaivhundukawo zvimwe zvezve nekuti timu inenge iri pahome payo.
Vaimburidza pembe munhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vasem Hamandrawana vanoti hazvinei kuti maOrioles achatamba nezvikwata zvipi asi kuti gadziriro yakasimba inosanganisira kutamba nezvikwata zvakasimba ndiyo inodikanwa.
Panodiwa gadziriro yakafanana nekuti tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Muteveri wechikwata cheCapes United vaPhilip Regede vanoti sezvo nhabvu yePremier Soccer League munyika iri pazororo ino ndiyo nguva yekuita gadziriro yechikwata chenyika ichi. Makundano aya ari kushandiswa zvekare kuona kuti Cameroon inokwanisa here kuzosimudza makwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kufanira kuitirwa munyika iyi munandira gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tichange tichitarisa nezvedanho ratorwa nesangano reEuropean Union rokubvisa pazvirango vamwe vakuru muhurumende uyewo kuwedzera zvirango negore kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Industries. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano re European Union rinobvisa pazvirango vamwe vakuru muhurumende uye kuwedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Force Defence Industries negore rimwe chete. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.